A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, March 6th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the efforts by the government to re-engage the international community with a visit to Washington this week by Finance Minister Mthuli Ncube.
Ncube is meeting leaders of the Bretton Woods Institute in efforts to secure the much-needed rescue package for Zimbabwe.
And later today, Ncube is going to meet Zimbabweans living in the U.S. at the Zimbabwe Embassy right here in Washington, D.C.
This comes as the U.S. renewed its targeted sanctions on ZANU-PF officials and businesses linked to the government.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yebo kambe zulukandaba siyadibana njalo lamhlanje kungolwesithathu kunje nje sidibana ke kuhlelo Live Talk Diaspora Forum. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwemizamo eqhubekayo kahulumende yokubana ilizwe leZimbabwe lemukelwe ngamanye amazwe. Siyabona ukubana lamhlanje sikhuluma kanje umphathintambo wezemali umnumzana Ncube. Mthuli Ncube ke ukhona lapha kwele Melika lapho akhulumisana lenhlanganiso ezitshiyeneyo ezibalisa o-IMF labo World Bank ukuzama ukuthi inhlanganiso lezi ziphathise iZimbabwe. Kodwa ke lokhu kwenzakala nje kulokuvuselelwa kwezijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe leZimbabwe okukhanya kuzenza ukubana umthwalo kaMthuli ube nzima kakhulu. Kodwa ke asazi ukuthi kuyohamba njani ngoba lamhlanje ntambama sizaba sixoxisana laye lezinye izalwane zeZimbabwe Washington DC esigodlweni ke sommeli weZimbabwe eZimbabwe Embassy Jonga.
Ongobadiwa vateereri nevatariri, nhasi tiri kukurukura nezverwendo rwegurukota rezvemari vaMthuli Ncube, kana kuti Professor Mthuli Ncube, avari muno muWashington DC. Tinonzwa kuti nezuro vanga vachiitawo misangano yakasiyana siyana nevakuru vakuru vezvemari kuIMF uko. Tinonzwawo zvakare kuti vari kusanganawo nevakuru vekuWorld Bank. Nhasi mushure mezvose vachazoita musangano nevana veZimbabwe vanofarira zvemabhizimusi vari muno muWashington DC muurongwa huri kuitwa nesangano kana kuti nekambani yezvizvarwa zveZimbabwe vanoronga zvemitambo yakadai kana nemisangano chirongwa chakadai chaitwa nekambani inonzi Wafamba Wapota yevana veZimbabwe ndovabatanawo nevekambani inonzi Bitmari kuti vange vachiunganidza vana veZimbabwe kumuzinda weZimbabwe kana kuti kuembassy yeZimbabwe muno muWashington DC uko vachange vachikwanisa kuita musangano waNcube kubva na 5:30 manheru kusvika na 8 p.m. manheru nguva dzeAmerica. Ipapo ndopachapiwa mukana vana veZimbabwe vanoda kuita mabhizimusi kumusha kana kuti vanoda kunzwisisa nezvemabhizimusi kana zvemafambisirwo emari mukana wekuti vange vachibvunza nekupindurwa navaMthuli Ncube. Saka tati isu sevana veZimbabwe vari kunze kwenyika nevari muZimbabwe mukana wakadai unouyawo kwamuri. Tichikwanisa kunge tichiusvitsawo kwamuri zvakare isu seStudio 7 kuti tinzwewo zvamunofunga pamusoro peurongwa ihwohwu. Urwendo rwavaMthuli Ncube ruri kuuya muno muAmerica panguva iyo nemusi wemuvhuro. Hurumende yavaDonald Trump yakawedzera zvirango zvayakatemera vamwe vakuru muhurumende nemabhizinesi mamwe ehurumende. kana kuti anotyidzana nehurumende vakawedzera zvakare zvirango negore vachiti zvino hapana zviri kushanduka muZimbabwe kumbunyikizwa kwekodzero dzevanhu kuri kuramba kuchingoenderera mberi sezvazvichingoitwa pautungamiri hwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Zvinorevawo kuti zvino zvinogona kuramba zvichingoomerawo Zimbabwe nokuti makambani emuAmerica haakwanisi kunge achizoenda kunodyara mari kuZimbabwe nokuti pane paane kudyidzana ikoko. Asi tinonzwa kuti zvirango izvi zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru kwete Zimbabwe semataurwa azvinoitwa nokuti America inoti targeted sanctions. Ndo nyaya dzatoda kuti kurukure iye nhasi tichinzwa pfungwa dzenyu nezvamunofungawo kuti dai zvaitwa. Tambotaura nevakuru vekambani inonzi Bitmari vaChristopher Mapondera nhasi pachirongwa chedu cha7 PM. Vachitaura ivo kuti chikuru chavari kuda ndechekuti vana veZimbabwe vanoita mabhizimusi vanzwe kubva kuna vamutuli Ncube kuti zvii zvingaitwa kuti vapiwe mikana yekuti vange vachikwanisa kunotanga mabhizinesi neyatingati assurance kuti vange vachipiwawo vimbiso nekutsigiswa kuti zvii zvingaitwa panyaya dzemari dzavo. Ndinonzwa kuti tine muteereri atopinda pachirongwa. Hallo.
Hallo, how are you?
Aiwa, tiri wapenyu, makadiko?
Tinofara muri kutaura naSolomon Matsairire.
Na Solomon
Matsairire.
Matsairire. Muri kupi mukoma Solomon? Hello. Mukoma Solomon, muri kupi? Nare mukoma Solomon inenge iri kuita dambudziko. Regai tione kuti ngavafonera zvakare here. Kristi tatikuona vaDenmoy tichiedza kuti dzore mukoma Solomon Matsairire pachirongwa timbotambira vaDenmoy vatitsika. VaDenmoy ndiwo sachigaro webato reMDCT inotungamirwa namuzvari Tokuzani Kupe mudunhu reNorth America. Ndo vamwe vevanhu vatinawo muzvirongwa muchirongwa chino atingati magesti edu. Tinokugamuchirai muchirongwa vamoyo.
Tinotenda chaizvo, tinofara kuva pano.
Thank you so much for joining us. As we mentioned earlier, we are discussing the visit by Finance Minister Professor Mutuli Ncube to Washington, D.C. We understand he has been having meetings with IMF and World Bank. And later tonight, Washington time, he will be meeting with the Zimbabweans at the Zimbabwe Embassy to talk business. What's your take on this gesture or development, the fact that Zimbabweans are afforded that opportunity to meet with the minister?
Yeah, obviously it is great. It's a great initiative to get Zimbabweans in the diaspora involved in terms of finding ways and means to invest back home. But there are several things I think that will obviously need to be addressed, which I hopefully will come up at the meeting tonight. First and foremost, I think for anyone to want to invest in Zimbabwe, they obviously, like anybody, not just Zimbabweans, they want to make sure that their investment is protected. So Mthuli Ncube has the task of convincing people that their investments are going to be protected and that they'll be able to expatriate their profits from those investments. That's number one. And then talking about the second thing is talking about the initiatives that he is making with these meetings with IMF and everybody else. And I think earlier on you touched on the targeted sanctions by the U.S. All those things are tied in to being not just an economic problem, but it's a political problem that's leading to us as a country failing to source the kind of needed foreign direct investment to boost business in Zimbabwe. So the issue of the politics will always be in the forefront, and that will need to be addressed in order for business to occur in a normal setup like what we see with other countries and their relationships with the international community. So I think while we applaud all the efforts that Minister Mthuli is putting into trying to resuscitate the economy, I think the political question still remains, and that political question needs to be addressed. Because even for the targeted functions by the U.S. to be considered, they have to make sure they have to first see that there's goodwill from the Zimbabwean government in terms of good governance, in terms of anti-corruption, in terms of human rights violations. All those issues together need to be addressed. And we have to look at this thing holistically and not just look at it from either an economic perspective or a political perspective. It has to be looked at together as a collective.
Thank you so much, Mr. Moyo. That's Mr. Dan Moyo, MDCT Chairman, North America Province. Chris.
Yes, Chonga. Before we proceed, the price of bread went up on Monday by more than 70%, and many Zimbabweans out there are trying to find alternatives. Let's hear and watch this video from our correspondent in Harare.
Bread has joined the list of goods in short supply, causing its price to spiral beyond the reach of many Zimbabweans. Now many are becoming accustomed to having tea, a favorite morning beverage, without the bread. Gibson Nema now sells bread substitutes. While business is booming for vendors like Nema, these are very tough times for those who sell bread.
There used to be a lot of bread, but these days people are no longer buying like what they used to do before.
Why?
Because the prices are getting high each time. We used to sell this bread for about $1. Now it's costing about $2.50. So you can just see how it's like. People cannot afford it.
Minister of Industries Mangaliso Ndlovu recently said he found a company that could make bread using local ingredients to help ease the shortage and control price. But farmers say they do not have the infrastructure to produce wheat in a cost-effective way. They are calling on President Emmerson Mnangagwa's government to help.
Irrigation infrastructure and obviously the impact of land reform has had its impact on wheat production. It got down to a very low level at one point. It's come up. But for it to grow on a sustainable basis, the bottom line is farmers need a decent price and millers need to cover their costs and contractors need to be able to get the supplies that they need at affordable prices.
As government and industry officials search for a solution, Zimbabweans like Gibson Nema keep thinking of alternatives for something as basic as their daily bread. Columbus Mavunga for VOA News, Harare.
Thank you to Columbus there, giving us an insight of what the situation in Zimbabwe as far as breakfast is concerned. Now, Jonga, let's go back to our guest.
Yes, Mr. Moyo. Maybe ne shona wa Moyo niko kufunza hewa kuti tiri kuona gurukota rezvemari vaMthuli Ncube vari muno muAmerica. Tanzwa kuti vari kuitawo misangano yakasiyana siyana nemasangano anokweretesa mari IMF neWorld Bank. Asi mukupera kwezuva ranhasi munguva dzeAmerica dzeWashington DC vachange vari kumuzinda weZimbabwe kana Zimbabwe Embassy muno muDC vachisangana nezvaro zveZimbabwe. kuri kutarisirwa kukurukurwa nyaya dzekuti vana veZimbabwe vanoda kutanga mabhizimusi kumusha vanga waniswa mikana zvakadi. Izvi zvamungataurawo pamusoro pemukana iwoyo wapiwa vana veZimbabwe kuti vawane nguva yekutaura negurukota rezvemari vachijekeserwa panyaya yemamiriro akaita zvino muZimbabwe panyaya dzemabhizimusi.
Tinotenda Jonga. Isusu maonero edu zvizvarwa zvemuZimbabwe zvinokontributa zvakanyanyisisa kumusha in terms of maremittance, mari dzinotumirwa kuZimbabwe and dzinokontributa kune GDP yenyika. And iyi mari yakakosha chaiyo inobatsira kuti nyika irambe ichifamba. And so zviri kuchiona vamutuli kuti vasangane nemaZimbabwe chinhu chakakosha stereki, chinhu chiri right zvikuru kuti pataurirane vanhu vanzwisisane kuti takamira papi nenyaya yekuti maZimbabweans wada kuita business kumusha. I think chekutanga chiri most Zimbabweans chavada kuziva ndechekuti ko mari yedu inenge iri protected here. Tinogona kuti ndinokwanisa here kuti kana ndauda kudhonza maprofit ndikwanise kuibudisa mari yacho iyoyo and ndichikwanisa kuibudisa kuti ndozoishandisa kunze kweZimbabwe. So ndo mibvunzo inenge I think inenge ichibvunzwa vamutuli vachitaura kuti vapindurewo kuti vape vanhu comfort yekuti mari dzavo hadzizorepasika. Pekutanga. And then second thing toda kuti titaure nazvo navamutuli ndechekuti problem yekuona vanhu vasingadi kuinvesta kuZimbabwe inyaya yekuti politics dzacho dzina kumira mushi and therefore ndozvinhu zvinoitisa kuti mainvestors atye kuinvesta muZimbabwe because politics dzacho hadzina kunyatsotwasanuka. So toda kuziva kuti chii chavari kuita sehurumende in terms of mareforms anoita kuti ape vanhu vari kuda inoinvesta confidence kuti zvinhu zviri kufamba mushe muZimbabwe. And then chinhu chechitatu chandoda kutaura ndechekuti maZimbabweans ari kunze kwenyika anodawo kuti ave ne representation imomo munenge muchiitiwa panyaya idzodzi dzekuita business kuZimbabwe kuti vanhu vave nechido chekuda kuenda chekunowisa mari dzavo muZimbabwe. Vanofanira kunge vane voice imomo muZimbabwe. Saka tinge tichitaura nyaya yediaspora vote takamboibata pavakambouya vamutuli Ncube na President Emmerson Mnangagwa kuNew York tikati nyaya yediaspora vote because vanhu vanofanira kunge vari comfortable kuti naivo vari involved pakuvhotera maleaders ari munyika. So zvinhu zvatoda kuti tione kuti zviri kufambwa sei nazvo in terms of maarrangements kuti vanhu vatange kuregister kuti vachitangawo kuprepare kuti 2023 vachinge vachivhota because I think kana vanhu vane voice nezviri kuitika vachiziva kuti maleaders varimo mutongo wenyika vanhu vakavhoterwa naivo vakakontributa to that zvinovapawo comfort kuti mainvestments avo achava protected.
Thank you so much vamoyo rambai muri parunhare. Chris tave nechimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Chenai Mutamba Sere chizvarwa cheZimbabwe vanogara kuUK vatitsika pachirongwa. Tinogamuchirai muchirongwa.
Tatenda.
Aiwa tinofara zvikuru kuti makwanisa kuwana mukana kupinda muchirongwa neshort notice. Nyaya tiri kukurukura nderwendo rwavamutuli Ncube gurukota rezvemari vari muno muAmerica. Tanzwa kuti vakasangana nezuro nevekuIMF ndofungana nezuro akare nanhasi nevekuWorld Bank. Asi manherano vachatora mukana wekusangana nevana veZimbabwe vari muno vanodawo zvemabhizimusi kuembasi yeZimbabwe kuti vakurukure nezvemikana yekuvhura mabhizimusi. Saka takudaidzaiwo kuti imi senyanzvi munyaya dzezvemari idzi zvii zvamungataurawo kana zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa kana kuti vana veZimbabwe vachasangana navamutuli Ncube dai vabvunza zvakati zvakati Vatinao pachirungwa waDan Moyo, chairman weMDCT kuNorth America, ndemwe wanhu vachapindawo zvakare kumusangano iwoyo manheraa nhasi. Saka munogona kurwana masoro muchipanana njere. Ameno zvamungataurawo pamusoro penyaya iyoyi. Hello.
Okay, so sorry ndiripo. Ndirikufamba saka ndiye ndichimboita ndichivisa pamute.
Aiwa, it's okay. Taura henyu.
I think zvakanaka zvatingada kujekeserwa navamutuli inyaya yekuti iko zvino tikuramba tichiwana aya anonzi maempty promises ekuti ivo vanotaura kana kuti tichazokupai maRTGS zvinhu zvichazonaka. Tinoda kunazoziva kuti mamechanisms vachashandisa nzira dzipi kuti vatipe guarantee yekuti zvakaita sene kana ndiri munhu ari kudiaspora. Ndine ma-interest angu ari paviri. Chekutanga, ndichada kupota ndichitumira mari kumhuriya. Ndakasiya kuZimbabwe. Ndoda kuziva kuti mari yangu yandichashanda ndichitumira kuZimbabwe ichasvika iri mari yandatumira necurrency yandatumira mari iyoyo pachitenderano. Handiti. Nekuti takamboita imwe nguva yekuti waiti wakatumira maUS dollars oshayikwa vanhu vopiwa ava mabhonzi kana kuti vopiwa iri bank transfer. Tinoona pastatement yavakarelease mavhiki masvondo kuda matatu apfuura ai yaitaura iyo kuti kuchava nemaprocedures manyowani ekuti vanhu vanokwanisa kuwana mari dzavo dziri kana kuti kumaUS dollars kana kuti kumaranzi. Zvinhu zvichachinja. Vaitaura ivo kuti vanenge vachipromota kushandisiwa kwelocal mari iya yavari kuti RTGS. Tichazoda zvekuziva kuti kana ini ndiri munhu ari kudiaspora ndine tarisiro yekuti ndoda kudzokera kuZimbabwe kuda ndichadawo kana kuvaka kana kutangawo pandinotanga panenge pachikwanisa kugenereta income yekuti kana ndadzokera ndinowana raramo kana kuti ndinokwanisa kuchengeta mhuri yangu yandakasiya ikoko. Mari iyi kuti indishandire inini ndinofanira kunge ndichiiwana iri mari again yekuti ndinokwanisa kunonotenga maraw materials aya kana achidiwa kuti atengwe kunze kwenyika. Naizvozvo ndinofanira kukwanisa kuti kana ndaiwana ndatengesa ndakaona kana kuti ari maRTGS ndopinda zviri nyore mubank ndonochinja maRTGS aya kutora marands kana maUS dollars kana ariwo andinenge ndichida kuti ndikwanise kuita kuti chandiri kutangawo business randiri kutangawo ribudirire.
Thank you so much. Ramba yanyu muri parunare muzvare mutambasere. Chris vari kuchema nenyaya yekuti people need assurance, especially those in the diaspora, that once they invest, their money will be safe and also they will be able to easily access their monies at the banks. So that's one issue that many Zimbabweans have been crying about, that the problem is you invest, but you can't take the money out of the country. Mm-hmm. Yes.
Yes, Jonga, let's go to our guest, Mr. Dan Moyo. Mr. Moyo, I know you are going to be one of the people who is going to ask the very, I don't know, I'm looking for the word to describe the questions that you are going to put across to the finance minister. Can you just give us a clue about what you want him to answer, which is very urgent to you?
Yeah, well, first and foremost, I think we've covered part of that in that we want guarantees that the investments that people are going to make into Zimbabwe are going to be safe. That's really important to know, because for anyone to want to invest, they want to make sure that their money is safe. The second thing I'm going to bring up to Lumumbe is the issue of the diaspora vote, because I think for Zimbabweans, to be vested into the country, especially Zimbabweans in the diaspora. They need to have a skin in the game. They need to have a say in the affairs of the country, how the country is administered, how the country is governed, which is something that we have not had as Zimbabweans in the diaspora. We simply remit monies because we need to support families that we left back home. There's never really been a concerted effort by the government to give us our voting rights as afforded to us by the current Zim constitution that came into effect in 2013. So my question would be to follow up on the question we raised when we met with the minister in New York when he came with President Mnangagwa, and we raised the issue of the diaspora vote. And they gave us an assurance that come 2023, that vote is going to take place for the people in the diaspora. So we want to know what preparations are being made in terms of registering the people so that the process can be started in earnest. So I would say those two are the most important issues. And then obviously the third one that I will bring up when I talk to him is that the economic situation that we are seeing in Zimbabwe, the troubled economic situation we are seeing in Zimbabwe is really not just an issue of economics, but it's also an issue of politics. It's an issue of where are we in our politics? Where are we in aligning our constitution to the laws to our constitution? Where are we with the necessary reforms that will give confidence to Zimbabweans and the international community that the elections next in 2023 are not going to be marred by the same problems that we had in 2018, where at the end of the day the courts had to intervene to declare who the winner was. Democracy should be free flowing. There should not be bottlenecks like we experienced in 2018, last year's election. So all those things to us are intertwined, and that's even with the international community. They are looking at all those things. They are looking at how we're performing as a country. And finally, the government expenditure. Because as long as these people are eating more than they are producing, it has negative connotations to an investor who's looking at how these guys are even managing their own finances. So if they are seem to be failing to curb government expenditure, how then do they expect to attract and convince people to come and invest in Zimbabwe? So I think those four questions will be the main questions that I will have when I attend the meeting.
Hmm. Yeah, also, just, you know, one of the major things that comes to my mind when I talk about the finance minister is the bond note. You know, just before he was drafted into cabinet, he was very adamant that the bond note is the problem to the economy, and he was going to do away with that. Are you not going to ask him about why he is still holding on to that?
I think that's a very important question to bring up, and I'm sure that it's a question that's going to come up, maybe not necessarily directly from me, but I think a lot of Zimbabweans would want to know what the monetary policy is going to be, because a lot of people are saying, look, I know that a few weeks back they decided that they were not going to peg the bond note anymore as being equivalent to the US dollar, because that's what they say is causing the disparities that we are seeing. But that's not good enough. I think the bond itself, especially when you're talking to investors, there has to be a mechanism where people can expatriate their profits. So if you're using the bond, if you're using the bond note, it only works in Zimbabwe. You can't trade it anywhere else. So, and we're seeing that there's a shortage of foreign currency in the country. So how are you going to assure investors that when they do business in Zimbabwe and get paid in bonds, how are they going to then take get their profits out, because if you're a shareholder of a business and you're outside the country, you do want to get your dividends or your profits to either pump back into the business or use them as you see fit. So the bond note, yes, is a big problem, and I'm sure it's something that is going to be addressed by a lot of people. And also even the RTGS, just understanding how that works as a monetary instrument. How does it, like, for instance, if I'm outside the country and want to transfer some of my profits and they're in RTGS, how are they going to be, how will I be able to access them from outside in the currency that I'm living in? So there are a lot of questions, I think, that are going to come out around just the monetary and fiscal policies that we are seeing in Zimbabwe.
Mm-hmm. Thank you so much. Please do stay on the line, Ajonga.
Yes, let me just check from our listeners on Facebook some messages. There is D. Mango, who is saying, watching from Equatorial Guinea, loud and clear. Then Aaron Mawaya, Maskwara Seipano. Then John G. Makone, watching from Kadoma. Judge Chimtsitsi, Malawi. Yes, and then D. Mango. Yes, Dimango hanzi kunoendeka here kumusha apa tajaira kudya bacon. Then mumwe ari kumutsinira kutaura hako koti kotini mpemi koti. Hanzi tinotanga sei mabhizimusi munyika yedu muchingochinjwa mari zvisina musoro. Ndakanyura 2007 mari yangu yakangoshaya basa. Ndakavarairwa ndikapedzisira ndave kutengesa zviwitsi muzvitima muSouth Africa. Ndo imwe upfungwa amene zviri kubva kune mumwe muteereri. Then Shumba Naifos hanzi, guys beware, muri kuda kudyirwa mari nemaforeign aya. Then regai tinzwe kuti muzvare mutamba sere vane zvekutaura here pamashoko ataurwa na Mr. Denmoy.
Zvandanga ndichida kuti nditaure kune avo vachanosangana navamutuli mwewe, takada kudzokera kunyaya yebond note. Bond note yakapiwa kuzvizvarwa zvezimbabwe zviri muzimbabwe zvichinzi mari yenyu yamuri kuisa mabank account, kana tichida kudzokera, handi tanga tichiisa maus dollars mabank account. Kukaita cash crisis, zvikanzi zvakava necash crisis mari yayo hatichakwanisi, takufanwa kupai mabond note ekuti mufanoshandisa. Handizvo. Saka bond note iyi kutaura kuti kana wangu ane $1 takumbofanwa kupa one bond note, kuti zvaiyi zvanga zvakaenzana matauriro avo akataurwa navamangodzi. Saka kana iko zvino vachitaura ivo kuti tava kumuvha, tava kuti tichibuda mubond note tichitarisira kuva nepermanent currency yedu, currency mari yemuzimbabwe, vachakalkulata sei kuti vanhu vaya vaya kana vakatanga kana izvezvizvi takada kudzokera kumatemes avamangodzi ekuti vakati 1:1 zvinoreva kuti kana wakabata 1 bond note wakabata 1 US dollar. Saka iko zvino kana ivo vava kuda kutaura nekuti zvava convenience kwavari kuti vachiti aiwa 1 bond note yava 4 US dollars, ndiko here kuchinja kwavachaita mari? Kana kuti tichaona mari ichinzi 1 bond note yava 1 RTGS, 1 RTGS ichizobata maus dollars 4, zvichireva kuti zvizvarwa zvezimbabwe chatomirwa mari, kudirwa mari ikoko. Kuda kuziva kuti vachapagadzirisa sei.
Ndokumbira kuti mungoparowa zvakare nechirungu ipapo munyatsojekesa mutsananguri.
Okay, so if we were to rewind how we ended up using the bond note. The bond note was an adjustment made to address the cash crisis situation in Zimbabwe. The banks could no longer legally meet the requirements to deliver the US dollars that individuals had deposited into their bank accounts. As a short-term measure, the governor of the Reserve Bank of Zimbabwe said, okay, we will offer you a bond note. What that bond note means is that legally, us, the government of Zimbabwe, are in possession of your $1. Therefore, we are going to give you one bond note to use for a limited amount of time. We did question at the time how long that time period would be. We were not told. We did question at the time what the guarantee was, and we were told that, no, this is guaranteed by a credit facility from the AfriZim Bank. So the AfriZim Bank were willing to, according to Governor Mangudzwa, offer up those U.S. dollars that were being owed to the people of Zimbabwe. But whilst we were recovering our cash crisis, we could lose the bond note at 1:1. What has now happened is that the government is now conveniently, when we say to them, that doesn't work. Because even if you give me $1, if you take my $1 and replace it with one bond note, on the street,
yes,
somebody is going to charge me 4 bond notes where I would have used $1.
Yes,
but the governor refused and he said, no, it will be 1:1. And he said, it's get. It's one bond note is equal to $1.
Thank you, Mr. Mtambaseri. Rambe nyimuri parna. Ratingo tora mtereri. Chris, we have a caller.
Yebo, chonga. Slow mlaleli. Sia wamgela kuhle.
Hello, how are you, boss?
I'm okay. Sikhuluma lo bani?
Likhuluma lo Mox.
Yebo, Mox, ungaphi kwamhlaba?
Ngise Zimbabwe, eFolos.
UseFolos. Echinodimba?
Emkhosana.
Usemkhosana. Okay. Kunjani lamhlanje emkhosana?
Hayi, kuyachisa nje ngapha. Sibona indlala kuphele lapha elizweni.
Hayi, kuzalunga kuphela kweminye umnyaka. Ungasiphathisa kuhle.
Hayi, mina nje bengifuna ukwazisa abantu abaningi laba, ngoba abantu laba i-government yayithesi yenze ama-Nosto account. Okwamanje. But mina namhlanje ngithe ngisam ukuyathatha imali yami e-Nostro bantshela ukuthi hhayi akusayenzi ukuthi sikhiphe ama-US dollar. But ngathi why mina ngibhenke ama-US dollar but alisafuni ukunika sebesithi kumele siqale sithole i-authorization ku-RBZ. So angisayithathanga imali yangikhona bagcine sebentshela ukuthi ubuye kusasa.
Kodwa kusasa kuyathembisa.
Amboni ukuthi kuyathembisa. But mina imali le into enzisa ubuhlungu ikuthi bengiyifaka ingama-US dollar ku-Nosto account yangkhona. But mase ngiyifuna kathi sengifuna ukuyisebenzisa sebengitshela amanye ama-excuse.
Hayi, hayi, asithembe ukuthi kusasa kuzalunga.
Atsho phela. But hayi, i-government yethu ayithembekanga leyo.
Hayi,
ngoba mawukhumbula ngo 2009 sathi sivula ama-Nostro, sathi sivula ama-account basethi FC account. But the time goes on bazo introduce i-bond bathi i-1:1. Sagcina sesidliwa imali lezi ezasemabhenki futhi.
Sorry, hey.
Yeah, hayi, it's a problem.
Hayi, sibongile kakhulu, hayi siyathemba kuzolunga.
Hayi, kulungile badala.
Thank you.
Jonga.
Temwe mtereri. Alo, ndiyani ari parunare?
Hello?
Alo, ndimkoma ane am?
Ndimkoma Mike, makasimbe.
Takasimbe mkoma Mike, muri kupi?
Ndilipo.
Muri kufona muri kupi?
Hello?
Muri kufona muri kupi?
Uchitungwiza mkoma makadi.
Takasimba, tipe itinzwe pfungwa dzenyu, mkoma Mike vari pachitungwiza apa.
Ndinokumbira kuudza mutulingi wavo kuti koseiko vachida kunonyepa kunatsa kunze vachiita mapati neusiku kunoku kwacho zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Pane zvimwe zvinhu zviviri zvavasingafaniri kuparadzanisa. Politics dzavo dzekunokumusha neeconomics dzavo idzodzo idzo dzavarikuda kunonyepa kunge vanoda kugadzirisa zvinhu zviviri zvinoda kuti zvibatanidzwe. Saka uko kunze kwavari kuenda kunonyepera vanhu uko kunoku zvinhu zvisina kumira mushe. Vanhu ivavavo ngavachenjere kutovharwa nekuti kunoku zvinhu hazvina kana kutombomira mushe. Vari kuzvikoni vada kutangirei nekumusoro iko pasi pacho pakashata.
Hamufunga here kuti munogona kunge kumuchiruka kana ringava basket kana swanda hombe muchibva mativi maviri, mumwe achibva nekuku, mumwe achibva nekuku, muchisangana pakati?
Asi tinogona kuruka hedu, asi pane rimwe divi rinenge risingafambi. Tswanda yacho inoda kubvisirwa zvinhu zvino kana ikarukwa bhesi racho risina kunyatsa kumira muche rino unozoisira mbeu nyango kunyari kuinda kumunda dzinogara mumativi rika dzotanga dzagara pasi nyaya inoita ndekuti ava vamutulingi vava vanhu vari kuda kuvharidzira uipi kunoku vanhu vari kurakashwa kunoku vachifa iwo vononyepa uko kuti zvinhu zvakanaka kuzimbabwe we are meeting business. How can people go and plant their monies in a country that is sanctions ari kutoitwa kwadhoni nemamwe makore anti nezuro takabva kusonzwa kuti America yakaita another year of sanctions. Saka zvino vanoda kuuya kuzoita business verudzii iwo ikoko kunyika kwacho ikoko kwavainda ikoko ndokuri kubva masanctions. Saka ivo vanonosvika voti tazonaka here ivo vanhu vakabvumukuurawa nezuro munyika yakashata kudai isina mahuman rights. Ivo vanhu vari kunotorwa ikoko ndo vanozoyaonatsirwa vari kuno vacho vachinzi vakashata sei.
Aiwa, tapanzwa mukoma Mike, thank you so much.
Hapanawo vezano here vandipindure vamunawo pachirongwa nhasi.
Vakundikana kupinda pachirongwa vatata koka pakutanga vazoti tatowo pachirongwa vakupa maexcuse awo ekuti vabatikana.
Vanhu ivava ndaikumbirawo kumbonzwisisa kuti kana dei musi wavanouya ndibva vabvunza kuti vanonyepera vanhu vachiita sevari kutora maECG kuvanyepera kuti zvinhu zvakamira zvakati kuita sekuti vanhu ivava vari ikoko havana hama dziri kuno dzikuvaudza kuti dziri kupedzwa nevanhu ava chirudzii ichocho.
Aiwa, tinofunga kuti vari kuteerera chirongwa chedu vachakwanisa kuendawo kumusangano kunosangana navamutori Ncube vachasvitsa mibvunzo yese yamasimu dzai mukoma Mike.
Ngavanodya havo nokunwa kupati sekuti vari kuita pati yavo asi kunoku ngavambomira kuya kuita mabhizinesi avo. The ground is not level.
Thank you so much mukoma Mike. Regai titore mumwe muteereri. Hallo? Hallo? Halo, ndiani ari parunhare?
Halo, mukoma Jonga makadi henyu?
Ndakasimba, ndiani avo?
Ndivamakoni kuSouth Africa.
Vamakoni kuSouth Africa, chirongwa ndechenyu ngoti dimu tifambisane nenguva.
Aiwa, ndinotenda. Ndinoda kutaura zvangu kuti ndichowirirana zvikuru nemurume ari kubva mukutaura uyo. Chokwadi. Zimbabwe haisati ya kukodzerana nevekuzimbabwe ava hasa ivo vamaminista ava nemapresident vana munangagwa government haigadzirise nyika iwanewo zvekutengesa yozogadzira mari yayo inozoramba ine value yakanaka. Hatisatasvika panguva yekuti vanhu tigadzire vanhu vari kuda kubva kuamerica mazimbabwen vanoita business vanongonoita business vanoisa mari yavo inongonyura still vanhu vari kubika chingwa vari kutotambura vanhu vari kuita tumabhizinesi twavo vari kutoshayawo mari mumuzimbabwe unoinoisa mari yako 10,000 US asi kana oda kunotitora kubhengi kuti utambirise vanhu hauna kana mari yaunowana kubhengi saka hazvitadzaa mataxi vanhu vezimbabwe vari kutobirwa mari vanhu ivavo vari kuamerica ikoko ndonhau itoripo.
Aiwa, asi manzwiro ataita ndeyekuti vari muno ndo vatokoka vamutuli kuti vasangane navo kuti vanzwewo kuti zvinhu zvakamira sei. Vari kuda kuita mabhizinesi kwete kuti vamutuli ndo vati huyai tisangane. Vari muno ndo vatokumbira kuti vamutuli zvamuri muno tingasangana here tibvunzewo mibvunzo yakanangana nekuti tingatanga sei mabhizimusi. Asi aiwa, pfungwa yenyu tinoinzwa, tinoitambira, tichangoitawo kuti vari kuenda kumisangano ikoko vanga vachinobvunzawo zvakare.
Aiwa, tinotenda mukoma Jonga.
Thank you so much mukoma Makoni vari muSouth Africa. Chris Weda, Mr. Mike, who called from Chitungwiza. He says his message to Minister Ncube is why go outside the country and lie, yet things are not okay in the country. First of all, You have to deal with the situation on the ground. And then when you go out, you can invite people and knowing that the ground is level. You say the ground is not level. And then Mukoma Makweni, who called in South Africa, from South Africa, he says he concurs with Mukoma Mike's statement or view that things are not yet okay in the country. And I think those are their views. But the fact is Zimbabweans in the diaspora in Washington, D.C., Maryland, Virginia, they invited Minister Ngube so that he can clarify the issues they want to understand that before they go and invest back home.
Mm.
Yeah.
Yes, Jonga. Let's go back to Mr. Dan Moyo. Mr. Dan Moyo, you know, there is this belief that Zimbabweans are the one of the most educated people in Africa. I don't know whether the explanation can be justified by using these big terms like Nostro, RTGS, which you hardly hear in other countries. What do you make of those terms? Because it looks like, you know, some of us, especially in the diaspora, are not really well vested. We see them in the dictionaries and so forth. But do you think that has any, you know, significant impact in the day-to-day lives of Zimbabweans if they would just simplify everything and say this is money and that is a check? And not Nostro and all that kind of stuff.
I think you're very correct there, Mr. Gandhi. the thing is that ZANU-PF, which has been the ruling party now for almost 40 years, has really made a mess of the banking sector in Zimbabwe, just in general, the monetary policies and the fiscal policies. We have seen people lose their pensions and their savings in the bank in the banks previously when they used to have bearer checks and they would just wake up one morning and tell people we are eliminating six zeros from your balances. So if you had $1 million, you wake up the following day and you only have $1 in your bank account. So this fraud has been going on by the government of Zimbabwe, defrauding its citizens, transferring wealth from the poor to themselves. So it makes sense for them to use these big words to confuse the people, because all those words just bring confusion. People are simply saying, if I put my money as $100 in the bank, can I please get it back as $100? I'm not interested in what you're telling me the money has now been converted to. And like you said, it's just simple. I put in $100. Can I please get my money back as $100? Mm-hmm. They bring in all these issues that they created. Mm-hmm. The situation with the shortage of foreign currency, the situation with the misgovernance that has led to the country failing to have a balance of payments, where we are always in a deficit, their failure to pay loans over the years, which was obviously their credit rating is so low, nobody really wants to do business with Zimbabwe because it's run like a banana republic. So yes, this all confusing Nostro accounts, RTGS, bond notes, bearer checks, all that is designed to just cause confusion because nobody really understands right now how much they even have in their bank accounts. And so how do you even do business in an environment like that where we don't even know how to count your money, you don't even know what value to place in your money, and how do you even trade with other businesses, or even when you need materials from outside, how do you even calculate your cost benefit analysis? If I'm going to spend this much, how much am I really going to earn if I sell these things at this price in Zimbabwe? Because everything is just confusing, and it is deliberate. It is a deliberate ploy that they are using because they've run out of ideas. Now they are resorting to just confusing and chaos.
Thank you so much. Please do stay on the line, Jonga.
Yes, Ms. Mtambasere, your thoughts on what the caller said and also what Mr. Moyo just said?
Yeah. I think what the callers are alluding to is pretty much what should be the role of your Minister of Finance. He should be the person who gives us security in our economy. He should be putting things in place that guarantee investment, that guarantee that a dollar coming in is not coming back less than a dollar, but it's coming back more with profit. And it is. Zvino mamutuli zvatakataura pekutangisisa vachida kuunza mabond notes. Zvamataura kune mabond notes, kune manostro, hamenoti anonzi manostro chi, kune maRTGS, kune EcoCase. Zvese izvi hazvina zvazvinobetsera kana ikonomi yedu iri ikonomi ine maburi. Ndinorangarira vamunangagwa vachitanga pavakabvutira simba kubva kuna vamugabe. Vakati ivo is number one thing to address is corruption. Zvino iko zvino takangotarisa kuti ko corruption yamakataura, nokuti corruption ndiro buri riri muikonomi yeZimbabwe. Hazvina basa kuti mari maidaidza kuti chii, kana kuti maidaidza kuti RTGS, kana kuti maidaidza kuti chii maipa mutupo. Kana muchingova neburi muhomwe, you are going to leak. That money is going to leak, and that's what happened. That's how we got to where we are. There is a hole in the banking system. It's almost impossible to imagine. Kuti ini majonga ndakakupai $100 yangu. Ndo ndibatirei. Ndo kuisa mu current account. Current account haisi kuti endei munondiinvestera mari yangu. Aiwa. Iri kuti panoini kundibatira ndodzoka manje manje kuzotora mari. Asi vanhu pavanodzoka, when people are going back to take their $100, the bank is telling them that money is not there. Where did it go? No one has ever been able to answer that question. Taitarisira vamutuli kuti ivo kuda nekudya kwavakaita mabhuku kuOxford nekupi kumwe kwavakamadla kuti vachakwanisa kugadzirisa. Iyoyo ndo problem yekutanga muZimbabwe. Hatidi rimwe zita, hatidi mari ine mutupo. Toda mari yekuti takaisa mubhengi haitoni muhomwe tichishaya kuti yainda kupi. Hatidi dura rine buri, ndo ratingopiwa neZimbabwe. Hazvina mhosva kuti vachaenda vachimutaura nani, vachadzoka, vachadii. As long as vasina kuratidza ivo kuti aiwa buri riya tariwana tarivhara, mavhariro atiri kuriita ndeaya, hapana zvazvinobatsira. Ticharamba tichingo kunyange kana zvikambonaka kana kwe3 months, hatizivei kuti kupera kwe3 months tichadzokera futi patakatangira, kana kuti tichavawe sezvatava iko zvino. Tinotana takatarisa ikonomi yeZimbabwe, takaona 2007-2008 zvinhu zvichiimprova, zvinhu zvichiimprova. Buri riya richiramba richingowedzera, muchinzwa kuti 15 billion hakuchina, muchinzwa kuti hevo vamugabe vakwira vaenda kuSingapore, heyo mari yainda, heyo vachina masa vatora mari vabhadhara chikwereti, asi havana kuzopiwa chinhu. Hazvina kana zvirongwa zvavakaita, hatizivi kuti vaizviitirei, hatizivi kuti mari yacho yakaenda kupi. Allright, chiregai kuti uzva kuti mari yacho yakaenda kupi, asi chititaridzai kuti saminister of finance, chokwadi, corruption chinova chinhu, it's not going to happen anymore in our economy. Ndo zvinoda kuzivikanwa nemainvestors, ndo zvinoda kuzivikanwa nevanhu vanopa rubatsiro kune dzimwe nyika kuti mari yatikukupai iri kuenda kunoita zvainofanira kuita. Ipapo havasati vapagadzirisa, ndinotoshaya kuti vari kutsvagei kuamerica nekumwe kwese kwavari kuenda. Isu takafara taona kuti chokwadi, tabva kuna vachinamasa, tabva kuna vamutuli profesa weeconomics. Kuda pane zvakanaka zvatichaona, asi hapana. Tikungo chete chavaita kuchinja kuvapa rimwe zita RTGS, ndiyo legacy yavo iyoyo, ndiyo operation restore legacy.
RTGS dollar, hanzi RTGS dollar.
Nostro, ini zvimwe zvacho handitozvinzwisisi. Even kuti EcoCase chii ichocho chekuti mari iri mufoni, ndinoshaya kuti nokuti kana muchitarisa kuti ehe EcoCase yaita kuti zvinhu zviite convenience kuti tiite cashless economy, handiti. But pairi kutiuraya kuri kunzi tanga tiri munyika yekuti tine banking sector inoshanda. Banking sector, mabhengi anofanira kunge achitarisira kuti okay, mari yandiri kuchengeta inini mubhengi mangu, handiti, pane kuti ndiise kuEcoCase, kubhengi reEcoCase, Stewart Bank kana kuti chii. Ingadai iri kuenda kune mamwe mabhengi, mabhengi iwayo vachionawo zvavanoita vachiinvesta, mari ichidzoka, tichikwanisa kuenda kunokwereta kumabhengi iwayo, vanhu vachikwereta, vanhu vachitanga mabhizinesi vachidii. Asi iko zvino tinoona kuti mari dzese dziri kuStewart Bank nokuti dziri mumafoni, handiti. Ko chii chinoitika security risk kuikonomi yekuti iyo EcoCase dei yainokrasha handi vanhu vakasiya matiu vakasiya ma anonzi vai ma pushing kata mumashop nekuti eco cash inocrash.
Yes.
Zvinoingava nyika here iyoyo?
Aiwa, thank you so much, Ms. Mutambasere. Rambai muri parunare. Maybe I can throw a quick question to Mr. Denmoy, but before I throw the question to you, let me just read the government statement on the renewal of sanctions by the U.S., the government's response. I quote, "The government of Zimbabwe reiterates once more that the renewal of sanctions on the country is tantamount to a political agenda setting and is contrary to the spirit of re-engagement." Mr. Moyo, the Zimbabwe government or the President Mnangagwa-led government is trying as much as possible to re-engage with countries, especially those in the West, and those are the same countries that are renewing sanctions on Zimbabwe. What's your take on this?
Yeah, I think one thing that the Mnangagwa regime needs to understand is that they cannot come up with conditions on how the U.S. should handle the targeted sanctions. I think the U.S. has been very clear from the onset what goalposts that it needs, the change that is needed in the country for them to consider is in those sanctions. Mnangagwa and his team, for them to just say we're trying to re-engage, and yet they've been told numerous times what needs to be done. There is an issue of political reforms that they have ignored. There is the issue of human rights violations that they have ignored. There is the issue of corruption that they continue to ignore. The issue of misgovernance that they continue to ignore. So the U.S. has been very clear, listen, address these issues or at least show us that you have good intentions and to put these things into effect. Show us that you are prepared to abolish corruption in the country. Show us that you're prepared to handle human rights in a free and fair manner. Show us that you're able to conduct elections in a free and fair manner with a good playing field. So it's all those things that have been laid out to them. And then when you ask them, why are you not able to do those things, they can't give you an answer. They start talking about, oh, it's an agenda for regime change. That doesn't help anything. That doesn't change what the U.S. is demanding in order for them to lift those sanctions. So I think the ball is really squarely on the Zimbabwean government's court. They have to be sincere with themselves to say, okay, we are addressing the issues that the U.S. has brought up that they are saying need to be addressed before they can consider lifting the sanctions.
Mm. Thank you so much, Mr. Moyo. Please do stay on the line, Chris.
Yes, Ms. Mutambasere, you made it clear there that the confusion in the currencies, you know, the nostrils and so forth, are something that, you know, are confusing Zimbabweans. Now, do you think that Zimbabwe should have its own currency right now? Hello, Ms.
So can I answer that? Yeah?
Yes, sure.
So
go ahead.
My quick answer is no, we cannot have our own currency right now. Because for a country to have its own currency, that currency has got to be backed by something, right? Mm-hmm. So otherwise, everyone, we're going to go back to just printing money that is valueless, and we end up with a million zeros on our currency.
Mm-hmm.
Because it has to be backed by something. So I saw somewhere recently that the Reserve Bank is now trying to reach out to the gold canners.
They
offer a good deal in the sense that they can access U.S. dollars at a cheap rate. So I see these are small attempts of them to try and create my gold deposits that they can back against a local currency. But that is never going to be enough. And for as long as that is not enough, we're at risk of hyperinflation. We're at risk of printing meaningless, valueless money. What we need to be able to do is to attract good money. We cannot attract good money in an economy where you cannot guarantee to people that when they put their money in the bank, they're going to get that money out. When you cannot guarantee that you are able to convert your money into a currency that you can use to purchase your raw materials. When you cannot guarantee that when you try and go and withdraw your money for a reason unbeknown to yourself, you can't get access to that money. Because to be fair, investors, they don't care about politics. They don't care whether it's Mnangagwa or Chamisa or whoever. What they care about is money. They care that.
Thank you so much, Ms. Mtambasere.
And sell something and people can get their money out.
Thank you
That's
so much.
That's what we care about.
Unfortunately, we have run out of time. Thank you so much, Ms. Shanai Mtambasere. She's in the UK. We also heard from MDCT Chairman for North America here in Washington, D.C. And his name is Dan Moyo. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni jonga kande miri tisakanganwa vatereri vakwanisa kupinda muchirongwa nemi mose musina kwanisa nyekupinda muchirongwa asi mamuchiteera chirongwa morara zvakanaka tosangana kune zvimwe zvirongwa zve Studio 7.